musangano watinawo mangwana ndiwe madzidzisi vachironga nyaya yedzidzisi yavo kuti vachizvinga ite kuti vave sesi mumabasa tichitarisa sesiti yavo kubvira pamuhoro wavanowana tichitarisa sesiti yavo mukurohwa kwemasangano akaita seruling party vanomboya vachivaharasa vachivarova muzvikoro saka idonzo redu nderekuwana mufungo wemadzidzisi kuti zvikoro zvedu kuti zvive sesi kuti ivo sevaticha vave sesi vana vave sesi chii chatingaite senyika kuti vave sesi
vanenge vari pamusangano uyu ndivanani
musangano uyu uchakutwa nevadzidzisi vatorwa mumadistricti ese ematebeleni sesouth nematebeleni north nevamwe vadzidzisi vemubulawayo uchazengezve uchikoordinatwa nemamembers egungano ratinoti reesesi learning institutions initiative rinosanganisira atools zvinosanganisira student education movement of zimbabwe veritas ngo forum neraul
ko mamwe masangano evadzidzisi anenge aripo here
masangano evadzidzisi hapana vakoridima kuti vachange vakachiuya asi takange tavakoka kuti vauye asi vakange vauya tinovagamuchira nemaoko maviri saka vatumira magwaro ekuvadeedza kuti vanga vachiuya
chamunotarisira kubudisa mumusangano uyu chii
chekutanga tinoda kuchibudaisa negwaro rekuti vadzidzisi vemuzimbabwe vari kuti chiini yaaesesiti saka tikutarisira kubudisa yatinoti position paper ichange iri yematicha ekumatebeland position paper iyi ichabatanidzwa nemaposition paper atakatora kumadzidzisi vekumashonaland tichazenge tichibatanidza neyachawana kumasvingo nemidland kuti tikwanise kuti tizoenda kuhurumende tichikumbira hurumende kuti ikwanise kusaina chibvumirano chepesiti mumaschools inonzi defense school declaration of 2015 yakaitiwa kuoslo ndo yatinoda kuti tizonolopa tichishandisa position paper yatinenge tabva nayo kumadzidzisi venyika yose tikutarisazve kuti tichazenge tichishandisa kulobha kuparliament kuti parliament ipushe kuti pave nemaregulations anogarandia sefiti yevana nevadzidzi kana vari pabasa ravo ravanoita muzvikoro
mati panenge pane mamwe masangano akazvimirira ega akaita sana veritas ngo forum basa ravo pamusangano uyu ndirei
basa remaorganizations aya tikatarisa veraul vanoita zveresearch zvetsvakurudzo vanotibatsirira neutesha hwavo wenjere hwekutsvagiridza nyaya hwekutsvagiridza nhunha dzevanhu vanotibatsira kudokumenta nekuresearcha tikatarisa vanhu vatikuti veeastern christian movement vanotibatsira zvakare kuti vanomirira mastudents echitendero tizwawo pfungwa dzevadzidzi vari kumatertiary institutions vanosanganisirawo vanhu vachazomara vavo varayiri tikatarisa vanhu vatikuti veveritas vane mbiri yekuziva zvemutemo.